manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 26 2023 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika huwedzera kubva zvapera sarudzo. Iriyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. United Nations Human Rights Commission iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvise chikamu 22A chemutemo wakawandudzwa kana kuti Criminal Law Reform Codification and Reform Amendment Act unozivikanwa nerimadunhurirwa rekuti Patriotic Bill. Zvipangamazano zvitatu zvekomisheni iyi zvakaongorora chikamu ichi uye zvinoti chinotyora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rino panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu. Chikamu chechimakumi maviri nemaviri kana kuti 22A ichi chinotaura nezvekungangonzi kutengesa nyika yeZimbabwe nezvisvaro zveZimbabwe kana zvikataura nevekunze. United Nations inoti zvirango zvinopiwa vanenge vabatwa nemhosva zvakaita sekutorerwa ugaro kana kuti citizenship kuvatongera rufu uye kuvarambidza kuvhota kutyora kodzero dzavo zvakanyanya sezvo mutemo wacho usina kujeka. Studio 7 yatumira mivhunzo kugurukota rinona nezvemitemo vaziyambi ziyambi asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu wa Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
VaZulu icho kwadi chiri kutaurwa nenyanzvi zveUnited Nations Human Rights Council pamusoro pemutemo mutsva wedu uyu. Wenonzi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act urwandanya kuzivikanwa nevanhu kunzi Patriotic Law. Patriotism zvinhu zvatagara tichitaura pamutemo uye tigara tichitaura kuti zvinhu zvakaoma kuti vanhu vamanikidzwe kuda chinhu. Nyika yedu yeZimbabwe tinoida nekusagara tiri muZimbabwe vazhinji takazarirwa imunomu vamwe vakawana citizenship nenzira dzakasiyana siyana. Asi nekuti nyika yatakazvarirwa inova nyika yechizvarwa hapana kumwe kwatinogona kutizira kana kuenda vazhinji tinosaka tirimo muno nanhasi even vamwe vari kunze vanongoramba vari vana veZimbabwe.
Ko pakuzonzika vamwe vanenge voda kutotengesa nyika nekuishora
patinenge tichitaura pachirungu pane vanoti constructive criticism hakusi kuchora. Zviri kutaurwa maererano nemutemo uyu zvinhu zvatakagara tichitaura kuti mutemo uyu uchadzvinyirira kodzero dziripo dzatagara dzatinopiwa zvikuru nebumbiro redu remutemo.
Ndedzipidzi
anasangasana freedom of expression, freedom of assembly nemimbo mafreedom atagara atinopiwa nebumbiro redu remutemo. Asi sekutaurwa kuri kuitwa namazvikokota ava veUnited Nations Human Rights Council mutemo iwowo zvakare ine addition mukutyora kodzero dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo uri kutyora zvakare watinoti international human rights instruments.
Ndeyaya mungatsanangurei pabhova Mandinde
ayo anotarisa kuti kodzero dzinoinjoyiwa sei pasi rose.
Ko pazvirango zvinopiwa vanhu munopaonawo sei vaMandinde?
Ukaunzwa uchikora mutemo iwowo unogona kutongerwa rufu,
unogona kutongerwa ugara mujeri kwenguva yakareba, unogona zvakare kutongerwa kuti hauchabvumirwa mukuvhota kana kuvhoterwa. Saka mutemo uya watati uri unconstitutional pakuti uri kutora kodzero idzo vanhu vakatopiwa kudhara zvikuru nebumbiro remutemo. Tikatarisa panyaya yedeath penalty, death penalty muZimbabwe pabumbiro redu remutemo unoti unokopiwa death penalty chete kana munhu anenge aponda munhu in what are called aggravating circumstances, zviya zviya zvinenge zvakanyanya zvinenge zvingaite. Tobuka takaona nyaya yemwana uya wekwamurehwa wokuurayiwa nabamukuru vake nemuchando wavo, kuti murayiro waakaitwa wokunzi unotoshayikwa kana dzimwe nhengo dzomuviri wakatoonekwa uri wakanga usingaite murayiro wakanga wakanyanyanyanya. Tobva takaona death penalty ichiuyiswa. Vamwe nanhasi vanotoramba vaitochoo ichora, asi kuti uzoona death penalty youyiswa kudzi munhu watora nyika, saka nokudaro unofanira kuti uurayiwe iichi chisionekwe.
Chii chimwe chiri kupa kuti vanhu vashore mutemo uyu vamandinde semaonero wenyu?
Chimwe chinotyirwa inyaya iyoyo yekuti mutemo uyu mutemo uchazoshandiswa zvikuru wakanangana neavo vamapato anopikisa hurumende, maopposition political parties. Tinoziva kazhinji kacho kana kuine gakava kachina tatarisana nesarudzo mutemo yakadai ndipobva inotsvagwa, pobva unoyoshandiswa inenge yoshandisirwa ana nhingi vanozivikanwa kunzi vebato rakati. Zvinhu zvakadaro
mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum Wilbert Mandinde vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano wavo wekutanga nedare remakurukota ravakasarudza. VaMnangagwa vazivisawo kuti Dr. Martin Rushwaya vanova hama yavo ndo vave munyori mukuru wedare remakurukota kana kuti Chief Cabinet Secretary. Vatora basa rasiyiwa naDr. Meshack Swanda vave pamudyandigere. VaRushwaya vagara havo vari muhurumende kubva nguva yaitungamirwa nyika naMushakabvuva Robert Mugabe. Ongororo yakaitwa nesangano reInternational Organization for Migration Zimbabwe kana kuti IOM Zimbabwe inoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakatora danho rekubuda munyika zvachose zvichienda kuBotswana neSouth Africa wawedzera. Izvi zvinotevera sarudzo dzakaitwa munyika dziri kunzi nevakawanda hadzina kufamba zvakanaka zvopa kuti vamwe vashaye tariro. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro reIOM iri wandu wevanhu vakabuda munyika vakananga kuSouth Africa kunotsvagamikana yekurarama kwenguva refu inosanganisira mabasa kana kuita zvemabhizinesi munyika iyi wakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 37%. Wandu wevanhu vari kuenda kuBotswana avo vakapa zvikonzero zvekuti muZimbabwe hamuna mabasa nemikana wakawedzera nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Vanoshanda nesangano rinoona nezvemagariro evanhu reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice fatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti ongororo yaburitswa nesangano reIOM haivakatamadzi.
Hurumende iyo ndo iri kuondongora zvinhu muno muZimbabwe, ndo iri kuomesera vana veZimbabwe kusvikira vaakuenda kunana South Africa ikoko.
Vaenderera mberi vachiti vanhu vakatotanga kutiza munyika sarudzo dzisati dzaitwa nekuti vakanga vatoona kuti hapana chainge chichabuda sezvo sarudzo dzagara dziine mutauro makoro ose. Pavanhu vakaenda kuSouth Africa zvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 26% vaive vanhukadzi vane makore aripakati pemakumi maviri nematanhatu nemakore makumi matatu nemashanu. Zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana kana kuti 28% zvevanhu vakabuda munyika zvachose nekuda kwemamiriro ezveupfuma ayo akaita manyama amire nerongo zvichienda kuBotswana vaive vanhurume vane makore makumi maviri nematatu kusvika pamakumi matatu nemashanu. Gwaro iri rinoti zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35% zvevanhu ava zvaironga kunoshanda chero basa ramuka kusanganisira kufudza mombe, kushanda mumapurazi zvisinei nekuti vakadzidza kusvika kuyunivhesiti. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika zviuruzana nemakumi masere zvakatarisana nekudzoserwa kumusha nehurumende yeSouth Africa, sezvo bazi rinoona nezvemukati menyika iyi riri kutsika madziro munyaya yekuwedzera upenyu hwemagwaro aishandiswa nevanhu ava ayo aizivikanwa nerekuti maZimbabwe Exemption Permits kana kuti maZEP. Asi vambofana vanoti kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuSouth Africa neBotswana, zvizvarwa zveZimbabwe zvisangoramba zvinoedza noto kunyika idzi.
Takati alright, hatingagarika tichifa, ngatiendewo kwazviri nani kokunana South Africa ikoko nekunana Botswana ikoko, vaakutitandanisa futi. Saka vanenge vachititoraramira kupi? Toraramira mugungwa here? Tofa here?
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutengesa mushongo wamakonzo nemapete mumigwagwa yeguta reFrancistown vaThomas Mberechena vatsigira mashoko avambofana.
So takaona sekuti tituye kuno tokwanisa kuti mhuri yedu inokwanisa kurarama. Of course tisingawani yedu zvakawanda but zvekuti mhuri yedu idye nekupfeka nekurarama.
Vakudzai mwoyo avo vakatora passport yavo musi wa 3 Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurasikirwa nebasa ravo pamumwe mugodhi unochera goridhe pedyo neguta reBindura, vanoti vakaona kuti hapana chekugarira muZimbabwe.
Remangwana rezvivarwa zveZimbabwe hationi rakamira zvakanaka nekuti tatakatarisira gore rineri kuti pakaitwa maelection zvinhu zvichafamba zvakanaka, tikaona zvisina kufamba zvakanaka. Saka hationi remangwana rezimbabwe rakamira richimira zvakanaka.
Asi vachitaura kuUnited Nations General Assembly, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndiyo nyika ine upfumi huri kukwira zvakanyanya mudunhu resadi kwemakore matatu adarika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti huori nekutonga nedemo ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhukadzi vari mumabhizimusi akasiyana siyana vapedza zvidzidzo zvavo zvekuwandudza ruzivo rwavo rwemabhizimusi pasi pechirongwa cheAcademy of Women Entrepreneurs chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vamwe vavo vachiwana mibayiro inosanganisira mari yekuwandudza mabhizimusi aya. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mfaro mukuru paAmerican Space pachikoro cheNust muguta reUlawayo nhasi, apo madzimai makumi matatu nevasere vapiwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvebhizimisi. Amai Rebecca Archer Napier, mumwe wevanoona nezvekutyidzana pamuzinda weAmerica, vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa chirongwa ichi icho chinoitwa mukati mevhiki nhanhatu. Vati Zimbabwe ine upfumi hunobva muzviwanikwa zvakasiyana siyana uye zvakakosha kuti vanhukadzi vave mubhizimisi.
One of the great things about women entrepreneurs is they are helpful, they reinvest the money in their communities, in their families. All of the women who are participating here, they support each other throughout their coursework. They helped each other get through the classes, they shared their experiences.
Chine chino chikuru chakatakira kuve nemadzimai mubhizimisi ndechekuti vanobatsira nekusima munharaunda mavanogara, mari yavanowana kubhizimisi uye kuchengetedza mhuri dzavo. Vakadzi vose vanga vari muchirongwa ichi vanga vachibatsira nachose muzvidzidzo zvavo zvose uye vachipingana mazano kubva muruzivo rwemumwe nemumwe wavo.
Pakati pevakadzi ava pane vaviri vawaniswa mibayiro yekuti vatenge zvekudya uye vamwe vaviri vapiwa mubayiro wechiviru chimwe chete chemadhora ekuAmerica pamunhu. Amai Patience Kasere vekuhange ava nebhizimisi rinonzi Battery Quip nemumwe wevawana mubayiro. Muimbi ane mukurumbira munyika Tariro Chaniwa, anozikanwa nekuti Tariro negitare, ndomumwe wakapindawo muchirongwa ichi uye anoti akadzidza zvakawanda.
manzi kupromota na kushanda nila imi. Jaka kwaneza kwa apply kwa vidamu academy of women entrepreneurs awe. Na nchita nizo jeputi ni katiri so business zangu retail shino hita obama wa business masumu and medium enterprises. Nishungo shule ya wakoti chichande kwa daraka naka mumbazi yedi. Jaka wana wazi program ya kambi basi la zuse kuti ni kuti nda kasana na nilamu wa mwaya ni kazumbo ya nangazi. Kwa hivyo nasa kutawalika na sisi na mwaza tuke na nazo kuhinda zi. Shaka tuto mwuna usai waka, shaka tuwe leo katika wata ni za kumwa tika shanda te. Naka tuto za kutu kutu business nino na mwa se. Chiki nufa na kutu kutu marizi nyasa kutu kana za pinda tuto kwa misi kwa se. We are how to invest into your business.
Mzare Patience Ziramba, wakapinda mchirongo cha Mandela Washington Fellowship, mugwera 2022, wane bizimisi rao rekutsikisa mabuku, ndemwewe awo, wangewa shizitza wakazi wangewari mchirongo ichi, wajishanda paspesa nga nerepes one point. Wauza Studio 7 kuti chirongwa ichi chaka kosha shukuru. Chirongwa che awe chinobatsira kudzidzisa na mtu na bizimisi vechikadzi ziradze kuwa na nazo mariye kuvandudza za mabizimisi awo kubva kumabhanga mamwe makambani kana masangano anobatsira munyaya iyi kusanganisira sangano re United States African Development Foundation iro rinobatsira kusimudzira mabizimisi evanhu kadzi madiki. Vakazi vapiwa magwaro awo nasi ndevamwe vezana vakasarudzwa kuti vapinde muchirongwa ichi gore rino kubva munzvimbo dzakasiyana siyana munyika uye chirongwa ichi chakatanga mugore ra 2020. Muzinda weAmerica wakasima mari inosvika zviuru makumi mana nezvinomwe $47,000 United States dollars muchirongwa chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Wandu hewe chidiki varukuita zwe ungochani, unonzi ne varukuziwa zirukuitika uri kukwira, izo zinonza risi kufadza wakawanda munyika. Asima sangana anomirira ngochani anu tu wandu unoratiza uti ngochani zava kukwanisa kumirira kodzero dzadzo. Tobias Mudzingwa anotipanya eno tevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe, anoti acha kendengi kuti vanhu vanotiipa musoro pekuva ngochani kwake.
Kunyange kustudio kwa ndino yenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndizvandiri uye vanitsoropodzi kana ndisarudza asi ndinoda kuita wekutanga kuzobudawo pachena kuruzvinji rweZimbabwe kunyanya kune vanoteerera manzi yangu kuti vazive zvandiri chaizvo nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete zvainge zvisiri zviga. Ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirugara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obey Maachi anoti chingochani chinonzi chine mari naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwanawo pfuma.
Mukuona chingoma mukutaura kwazvo zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari na.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls Tanatswa Gumbo anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambovheko kare uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kusoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema Mbuya Muchadura vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi pachivanhu chedu hazvibvumidzwe. Saka tinoti isusu pasi neungochani vanhu ngavarorane.
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Sangaisi vemachechi, tunofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka, munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual. But hazvirevi kuti ndagamuchira homosexual wake waanenge achiita iwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji, kusanganisira ngochani, zvikwanisiro zvepabonde, reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe, amai Primrose Matambanadzo, vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Makatarisa mumaguidelines eMinistry of Health. Varimo lesbian, gay, bisexual, transgender community irimo mumaguidelines vaya kuti makey populations are. Ari fanzodzi huru yekubatira utachiwana hweHIV isusu ndo hatinotarisa tikatatopa maservisi iwayo.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese, Redevelopment and Cooperation, rinoti mugore ra2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo pari zvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zoleka Mandela, muzukuru wegamba rekurwira rusununguko muSouth Africa, vaNelson Mandela, ashaya nhasi nechirwere chegomarara. Anga aine makore 43 ekuberekwa kana kuti 43. Zoleka aive munyori wemabhuku uye mwana wamushakabvu Zindli Mandela, vaive mwanasikana wava Mandela. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere kusanganisira vana vana vakafa kuCape Town muSouth Africa mushure memafasha memvura akakanganisa tambo dzemagetsi zvakapa kuti vagwinwe. Izvi zvakaitika munzvimbo dzinogara varombo vakawanda muguta iri. Vanhu vana vakafa kuDriftsend uye vana ava vakafa kuCliffontein. Vanhu vakawanda munzvimbo iyi vanonzi havana magetsi, zvinopa kuti vangoita zvokubatanidza tambo zvisiri pamutemo zvinozovapinza munjodzi. Mvura inonzi yanga ichinaya kuCape Town kwemazuva matatu akatevedzana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica, vaLloyd Austin, nhasi varumbidza Kenya nekudyidzana kwayo nenyika yavo zvikuru munyaya dzechiuto. Vataura izvi pavasangana nemauto eAmerica neekenya anogara paCamp Simba kuManda Bay muKenya. Nyika mbiri idzi dzakanyorerana chibvumirano chemakore mashanu nezuro chekuita mushandira pamwe kurwisa vanopfurikidza mwero. America iri kubatsira nyika dzemuAfrica kurwisa vezvikwata zvakaita seAl-Shabaab, Al-Qaeda, ISIS ne Boko Haram. Apo mwaka wekurima watanga, vamwe varimi vari kuchema nemitengo yavanoti iri kutengeswa naye zvikwanisiro zvinosanganisira mbeu yechibage nefotereza. Chakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mutengo wembeu yechibage uri pakati pemadhora ekuAmerica 60 nemasere kuenda pamadhora 100 ekuAmerica patsapo inorema makirogiramu 25 kana kuti 25 kilograms, kuchitiwo tsaga refotereza yepamusoro kana kuti AN rinorema makirogiramu 50 kana kuti 50 kilograms riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pe30 nemasere kusvika kumadhora 60. Mumwe murimi wekwamurehwo asina kuda kudomwa nezita anoti kukwira kwemitengo yezvikwanisiro uku kuri kukanganisa varimi vakawanda kusanganisirawo naiye.
kana uchirima chekuti uridya pamba zvinona kukwanisika asi kuti uzoti uda kuti kutengesa hachikwanisiki zvachose dai hurumende yakwanisa kuti mapraisi ati dzikei uye kanzeta kutengeso zvinhu zvemumunda zvitengwa nemari yekuti inofadza murimi adzokere pakurima zvakare.
Mumwe murimi akagariswa patsva kumashonaland west Vaziwanai Shumba vanoti ivo zvavo vakanga vachenjera setsenzi inogara yatema. Vashumba vanoti vakabva vangotenga zvikwanisiro zvavo pavakatengesa zvirimwa zvavo zvemwaka wapera.
Isu zvina zvienda kutengera kuti chenji kwacho kovhidhi maofareti aya vakandova tinoshandisa zviri zvirinani.
Mumwe murimi ari kumount Darwin mudunhu remashonaland central vaandrew Gwara vatiwo vaita gadziriro yekurima asi mitengo yefotereza nembeu kunyange hazvo yakaderera pane gore rapera ichiri pamusoro kune vakawanda nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vefodya vakatotanga kudyara kare uye varimi vedzimwe mbesa vakawanda vakatogadzirirawo minda yavo vachingomirira kuturuka kwemvura asi gadziriro iyi inogona kushaya basa nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvinokwana.
Vazhinji varimi vanga vatengawo havo zvekurimisa zvakaita samainputs zvichisanganisira mbeu namafetilizer asi vazhinji vari kukundikana pamusana pekudhura kuri kuita mbeu nemafetilizer iwayo. Tikatarisawo zvekare fuel iri kuramba ichikwira mutengo wayo zviri kuita kuti zvikanganise varimi panyaya dzekugadzirira idzi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti nyaya yekubatsirwa nemari kwevarimi yakakosha zvikuru sezvo kurima uri musimboti kwete muZimbabwe chete asi kuti wenyika dzepasi rose.
Hurumende inofanira kuplaya a part butwo zvakare private sector especially emabhanga nemamwe mainstitutions ehurumende anoprovida support kuvarimi anofanira kuplaya a part. Tine varimi vamwe vechikuru vanogona kuenda kumabhanga kunowana maloans kuti vange vachifinance a production. Then of course tinowo vamwe varimi vechidiki vanenge vasina mikana yekunge vachiwana mari kumabhanga uye vasinawo mari yekunge vachizvifinansa. Normally ivavo vanenge vachifanira kubatsirwawo nehurumende through mavarious subsidy programs hurumende.
Dr. Chitambara vanoti kugadzirisa matambudziko anosangana nevarimi ndiyo chete nzira inokwanisa kupedza dambudziko iri mwaka nemwaka asi vachiti kuderedza mitengo yezvikwanisiro hakushande.
But chinogona kuitwa ndechekuti hurumende ibatsire sevanhu vanogadzira mafertilizer vemuno nesupport kuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro mainputs ekuti vange vachiita basa.
Semuenzaniso murimi wechibage anonzi anoda mbeu inorema makirogiramu 25 pahekta yoga yoga kana kuti makirogiramu 10 paeka. Kana mvura yakanaya zvakanaka hekita yoga yoga inotarisirwa kuburitsa tani imwe chete yechibage iyo inorema zviuru zvemakirogiramu kana kuti matsaga 20 echibage. Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki nhasi tiri kutaura nevechidiki vakasarudzwa kuti vatungamire mumakanzuru uye kupinda mudare reparamende nezvavari kuvimbisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave. Nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaemasana munangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu wezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga maforo manyoro kunze hoodzera kubva zvapera sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Taboka Ncube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mpandula 2023 ngotabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedalela abaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo.
Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni, njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abakhleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Abesifazana kobulawayo abaphose bafika amachuma amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe-Academy Women Entrepreneurs.
Indawo eziningi sizaba ne-normal to the non-normal thing okukhangele khona ukuthi ijini liyabe lilifutshana than what we usually experience in most areas.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelela ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedalela abaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo. Umnangagwa azise njalo ukuthi uDr. Martin Rushwaya oyisinini sakhe nguye osengunobhala omkhulu wedale ucabinet secretary. URushwaya uthethe isikhundla esikaDr. Meshack Sibanda obekiso kusukisela ngombuso wayengumongameli Robert Mugabe. Abesifazane kobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olukhokelwa nguhulumende weMelika olibizwa ngokuthi yi-Academy Women Entrepreneurs. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bajabule okumangalisayo abesifazana laba abafundele ukuqhuba amabhizimusi atshiyeneyo abathole izithupha zabo eNational University of Science and Technology American Space. Uhlelo lolu lusekelwa libhanga leCAPS levinkili lePick and Pay. Unkosikazi Sifiso Akbetoroka okubhizimusi lokufuya imbuzi ongomunye wabathole isithupha ubonga imfundiso lomvuzo wemali ayithole kulolu hlelo.
Imfundiso leyi isingifundise okunengi kakhulu. Sengikwazi ukuthi uma ngiqhelisa ibhizinisi yami ngingayiqhelisa njani, lokubana ukuba uncedo kwabanye omama noba nguphi omunye umuntu ongabe fisa laye ukungena kulelo hlelo lokufuya imbuzi. Sesikwazi ukuthi singafundisa njani abanye, sisebenze njani labanye ukuze amabhizinisi ethu akhule.
Unkosikazi Sithabile Ndowu odabuka eBeitbridge ezansi eMandebeleni okubhizimusi yokwakha uncoma uhlelo lwe-awe.
Right, iBembele Resources has been operating for the past 12 years. Iyikampani eyenza i-construction. Ukuza kwami lapha ku-Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami yi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni. Njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of financial literacy and record keeping.
Osakhulayo ongene kuhlelo lwe-awe unkosazana Musa Wenkosi Moyo uthi ukubhizimusi lwezebulenjini.
Ungena kule training kuzanceda kakhulu because khathe sisengikwazi how to run a business. Before bengisongikwenza nje nge-general knowledge, but from ama-lessons that we got from a dream builder, I can now apply them to business. And there are a lot of changes that I will do. So it will benefit me in many ways.
Unkosikazi Siqiniswe Inkosi Mhlanga onebhizimusi lamakolishi uthi sekulamanye amabhizimusi asewasungule ngaphansi kwezemfundo.
Ngicabanga ukuthi uhlelo lolu soluqalisile vele ukungceda ukuthi kungenze ngananzelela izinto eziningi kade ngingazi. Like ukhangela even kumanagement ekumanejeni izinto zami khathesi sengikwazi ukuthi ngimaneje then lokuthi nginanzelele nje ukuthi kulamanye ama-streams of income akhona kubhizinesi yami eyi-one ebengikade ngiyenza angangenza ukuthi ngikwanise ukuthi lami ngikhule.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu osebenzelana lohulumende weMelika ukufundisa ezamabhizimusi ngaphansi kwe-awe uthi lonyaka bafundise abantu abalikhulu.
This year we train abantu abangu-100, but since we started in 2019 we've trained 400 women eZimbabwe. Omama bayathola ulwazi lokukhulisa amabhizimusi abo. Omama bayathola ulwazi lokuthi bangenza njani imali, ngoba uyathola ukuthi omama abaningi bayabebe lamabhizimusi kodwa bengenzi imali. So ku-awe siyabafundisa ukuthi imali bangayenza njani, kuyini abangakwenza ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo engadale ngamabhizinisi amancane kodwa bengamabhizinisi amakhulu.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo esigodlweni seMelika unkosikazi Rebecca Archer Nepa okuhofisi ye-USA Public Diplomacy Section uchaza injongo yohlelo lwe-Academy Women Entrepreneurs.
We invested about between $30,000 and $45,000 for the local women. We had seed funding of $1,000 for 6 of the participants so they could get practice in pitching and developing slide decks showing how their business is worth investing in. So we provided some small seed funding to give them the practice and maybe a little bit of a bump for their small businesses.
Imfundiso yamabhizimusi ephiwa abesifazana ngaphansi kwe-Academy Women Entrepreneurs luqhutshwa yinhlanganiso ye-Pace on Point besekelwa luncedo lwemali evela kuhulumende weMelika. Ngomnyaka ozayo isimemezelo sokudinga abafisa ukufunda ngezamabhizimusi siyamenyezelwa ngombimbitho womnyaka ozayo. Lonyaka abenelise ukungena kulolu hlelo bangamachumi amathathu lasificaminwemibili kobulawayo. Abathathu babo bathole umvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-$1,000 ngamunye yokuncedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziywa ezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelele ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Luthi njalo lonyaka leli zulu lelakho kubange likazamcolo kanye lolaka lwezavunguzane. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lengcwethi ehlola ezomumo womkhathi umnumzana James Ngoma osebenzela lolu hlangothi olwe-Meteorological Services Department.
Lonyaka masikhangele inyuka yomkhathi, sikhangele ukuthi iy'ndawo eziningi zizaba ne-normal
to the normal rain or can look on out to each other than what we usually experience in most areas, especially in the end as being a whole market and not as well as part of northern part of Midland, just to the north of Matabeleland South. Those areas kind of over there, the normal to normal rain.
Izulu leli sikhelele ukuthi lizakuba liqala ukunanini.
So izulu lizaqala kubo Matabeleland South. The other areas is njengabo Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, the late onset. Lapho sikhangele ukuthi from end of November kusiya ku December, that's when we expect their first rain to set in. But for indawo ezinjengabo much south, Mashingo and parts of much north, the earlier onset where we expect the first little rain to start trickling in from end of October into early November. And the rest of the areas will even get as late as in December, that's when we expect some of the onset into early January.
Sikhalele ukuthi izulu lizakuba lisina kuze kufike iphi inyanga, kungaba lokuphangisa ukuthi liphele yini?
Endaweni ezinjengabo Mashingo, Bridge, Gwanda area, izulu lijayele ukuphela masinyane as compared to indawo ezinjengabo Mashonaland East, lapho izulu eliphuza ukuqalisa and ukuphela. So each area has got its own position now. So sizabe lokhu sikhangele imimo yomkhathi siyitshele i-update ukuthi lo nyaka or this kind of type of month or this period, this is what we're expecting.
Lo ube ngumnumzana James Ngoma owe-Meteorological Services Department ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi ohlangothi lwezokulima olwe-Agritex eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ekulungiseleleni kwethu singabalimi, okokuqala kumele sibone ukuthi ekulimeni kwethu indlela esizilandelayo ngezivuna amanzi ziwagcina emhlabathini ukuze isilimo sethu sinedakali nesikhathi izulu lingekho. Okwesibili, sikhuthaze njalo ukuthi kusetshenziswe izindlela ezinjengezokwembesa umhlabathi ngamahlanga, ngamahlamvu, ngotshani, esikuthi yi-mulching ngesikhiwa, okwehlisa izinga lokuphephuka komdaka emasimini.
Yiziphi izilimo elizikhuthazayo ukuthi zilinywe ngabalimi lonyaka njengoba izulu lililutshwane?
Izilimo esizikhethayo okokuqala, akube izilimo ezimelana lezulu elilutshwana, ezimelana lesomiso phakathi komnyaka esikuthi ngama-mid-season dry spells. Lokho kukhomba-ke ukuthi silime izilimo esinjengesamabele, isilimo esinjengesengawothi, ngoba lezi zilimo impande ziyatshona ziye phansi, okuthi ziyasiza nxa ilanga lichisile, aziphangi zitshe, aziphangi zifuke njengesilimo somumbu. Ezinye njalo ezimelana ngcono lokulutshwana lwezulu ngubheka ilanga, i-sunflower, indumba zethu zesintu omaqutha labana, yibo labo abangani bayamelana lokoma. Kuzokushithi isilimo esinjengochinda laso siyamelana lokoma. Okunye esikukhuthazayo ukuthi isilimo sakho ukuze sikuphi isivuno kumele sibe singesiphilileyo. Siphilile kunjalo nje sidinga ukuthi yelapha umhlabathi wakho, yelapha umhlabathi wakho ubone ukuthi isilimo sakho sikhula sihlakaniphile ukuze simelane lokuhlukuluzeka ngenxa yokuswelakala kobumanzi okwaneleyo. Kumele siqine njalo ekunqobeni ukhula, ngoba ukhula ngolunye lwezifo eziphungula ukuzuza kwethu emasimini.
yizinto esikhuthaza ukuthi abalimi abazigaphele.
Sikhangela isikhathi sokulima, abalimi lingabakhuthaza ukuthi beqale ukulima nini?
Asilungiseleleni izulu lifike kuleyinye indima olapho ukuthi uyihlanyele ngezulu lokuqala. Indima yakho ungahlanyela amasimu wonke ukuthi siqede, kodwa singaba le ndima yokuqala, sibe le ndima yesibili, indima yesithathu esikuthi ngesilungu yi-staggered planting. Kuyancedisa ukuthi nxa izulu lithe labaleka, enye indima ingasila, enye layo kwesinye isikhathi isehluleka ukuthi ivuthwe. Kungaba le nhlanhla ziyavuthwa zonke. Ngakho ngamanye amacebo esiwabonisa abalimi ekulungiseleleni ukulima ngomnyaka kukhangele ukuthi izulu libitshwane. Abanye abalimi bamelela ukuthi balime ngenkabi ngoba bhemi izulu selithewule. Kuqakathekile ukuthi umlimi nxa eza kwenza khonokho sabone ukuthi inkabi zakhe obabhemi laba abazadonsa ikhuba baqinile ukuthi ngase kufika isikhathi somsebenzi basesimeni zokusebenza. Okutsho ukuthi umlimi kuyabe kumele abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi, ziyathola ukudla kokuncedisa, ngoba emadlelweni ukudla sokuphansi kwezinye indawo nemililo le ekhona sokwakha sokudinga ukuthi izifuyo zincedise.
Lo ube ngumnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi ohlangothi lwezokulima ole Agritech eMathabeleland North. Umnumzana Dumisani Nyoni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo, International Organization for Migration, bathi kwangena abantu abaningi ukwedlula abaphumayo ngenyanga yoNcwabakazi, ngenyanga ilizwe elaqhuba khona ukhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso ye-International Organization for Migration, EIOM, isanda kwethula ugwalo olumumethe inombolo zabantu abangena baphuma elizweni ngenyanga kaNcwabakazi. Le nyanga ilizwe likade lilungiselela ukhetho luqhutshwe mhlaka 23 Ncwabakazi, lapho ibandla elezano PF elinqobe khona, noma nje bekulokukhonona ukuthi alubanjwanga ngendlela eqondileyo. Isikhulumi se-IOM unkosikazi Fatsaye Nyamande Phangeti utshele iStudio 7 ukuthi kube lokuqoka kwenani labantu abangene elizweni.
In August 2020, IOM interviewed 3,363 migrants across.
Ngenyanga kaNcwabakazi kungene njalo kwaphuma elizweni abantu abayi 52,184. Lokhu kutshengisa ukuqonga kwenani leli ngokulitshumi lanhlanu ekhulwini uma sikhangela lezinye inyanga, njalo inengi ngelikade lingena elizweni kuleliphumayo.
UNyamande Phangeti uthi kulenani elithile elitshengisa ukuthi belingena eZimbabwe ukuyavota, kukanti abanye bebesethekelela izihlobo labangani. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika zayenza imizamo yokuthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe bebuyele ekhaya ukuyavota. Umnumzana Thapelo Ndlovu, unhlanganiso yeBotswana Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi imizamo yabo yaletha umehluko.
I can confidently say yes.
Ngingatsho ukuthi imizamo yethu yanceda, sakhuluma labanye mathupha njalo lesiqiniseko sokuthi bahamba bayavota.
Ngokhetho luka-2008 luka-2013, inhlanganiso ezizimele zodwa zaphathisa abanye beZimbabwe ngemali yokuthi babuyele ekhaya besiyavota. Kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa bekasenelisanga lo nyaka ukukhipha imali, ziqinisa ngemibiko ebikhuthaza ukuthi abantu babuyele ekhaya bayevota. OweZimbabwe uMnumzana Ntokozo Thebe uthi abaningi bazama ukuvota phambilini kodwa kuzange kubalethele untshintsho.
Abaningi sihambile kuyajikela ukuzama ukuvota. Sasithi ukuzama kuyisizathu sokuthi sesilesikhathi sivota, kodwa ekuvoteni kwethu kuyamangalisa ngoba noma ethi sivota kodwa isimanga kugcina sokufanana nomuntu ongazange waphuma wayavota.
ingwalo ezikhitshwa ngenyanga zonke iIOM zijengisa ukuthi abantu baphuma okudlula abangenayo kodwa ngcwabakazi kwangena abaningi abadlula abaphumayo iningi elangena elizweni lalulubhekise esigodlweni eHarare kukanti ababephuma elizweni babesuka emangweni wangezansi kwelemandebeleni lulubhekise eSouth Africa kumbe kwelebhotswana iningi kungxenye yamakhulu amathumi amathathu elaphuma elizweni ngoncwabakazi lalulubhekise kuleSouth Africa kukanti abanye babesiya eZambia elebhotswana selingelesithathu kuluhlu lwendawo lapho abaphuma elizweni abalubhekisa khona ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwelebhotswana.
Abakunhlanganiso ye Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi liyanda inani labantu abathandanayo bebulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza uNkulunkulu lelizweni lonke jikelele. Ababalisi, abafundisi, labalandela amasiko labanye bathi bakhathazekile kakhulu ngalokhu, kubika uTobias Mutsingwa.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hathi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngeminyaka 24 indaba yami ngiqalisela bedzeni ngikhule nginemizi etshiyene labanye. Siza ngifuna ngibele esilisa kodwa asosizathu sokuthi ngazenza kodwa bengumuntu ozele enjalo even lami ngokubonakala kwami asokuzuthi ngumuntu wesifazane ngowesilisa kodwa ke even ngayithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziyo ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana qede ngithanele inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelisa uhamba emgwaqweni sikhulekile loba nje besakhona lokhu besichothoza. Mina ngkhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
Uthanatswa Gumbo, isikhulumeli senhlanganiso seGirls, uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility, leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubalisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osekwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba baningaphi uzulu laye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayachiyana.
Unkosikazi Virginia Magigwana yisakhamuzi sempophoma kobulawayo yena ke uthi liqiniso ukuthi sebebaningi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izitabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona yabona butong sisi uhambelani khona yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi anti kwenzakalani waye abantu abatha sengathiwa bayathatheka ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so ubutabane angibusapoti so lo utabane sempunga ubona all over lapha laphayana so ngathiwa yistayile ayi.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga. Kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umama akho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Liyaqhubeka ligugudeka idola leZimbabwe ebelingani liyaqina ngesikhathi sokhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ibhanga elikhulu lelizwe libike ukuba selimise ukuphela amandla kwemali yelizwe ngendlela ezithiyeneyo, kodwa kukhanya kwamanje selisiwa isisindo nsuku zonke. Namuhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngaweZimbabwe aphezu kwenkulungwane ezinhlanu, i-5,170 RTGS, emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga ngenkulungwane eziyisikhombisa, i-7,000 RTGS. Abantu bathi lokho okwenza ukuba bephile nzima. Emaphandleni abantu labo bathi sekubasinda ukuphanda impilo ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Mnumzana Jeffrey Chuma, umhlali wakoJimela eCholocho esabeleni seMathabeleland North, utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuthi sebephila nzima.
Yilapha koJimela anga uChief Mathupula. Lapha imvula zabambeki isifi kwaba nje lokhetho noma nje ngingafaki iphosisi ngebitshana, but isifi kwaba lokhetho imvula zabambeki makhana vele zitiyo lapha izimbwa vele kazangeneki ngoba kusithe isifi sisinye nge-R22 isifi sisinye nxa umntwana onemuli vele ukudla vele hayi bo sekubeka vele emakhoneni. Asikhulume into ezinjengezishebo nezonyama ukuthi azakhe imzimba kuthiwa nje ngemibhidele nemakhaya imfushwa kanye nabanye nje abanezingadi nje khonoko nje okungama-vetable njengokuyabosomeliya kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekhavile kayisebenzi kakhulu akecholotho vele kabayazi kumbe yini total vele abayazi sebenzi irandi lakhona ngiliya livela khona le-South Africa siphothelwa nje ngabantwana impilo nje sesiphila ngayo yeye ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizi vele nje okuphilwa ngamafewu two ukuthi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena ukuthi lotho azinyoni hayi ngathi avele kakhulu le masimini abantu vele abatophanga lutho hayi impilo enzima sibili impilo enzima sibili lapha koJimila lapha ngalo ukuthi vele saphephela kuthi ukuthi manje bakhona nje amaqina nje abakithi hey uyante nje bayazama nje ukuthi nje bethi push bezihambe lathi bakithi sibone nje kokuphila hayi hayi impilo enzima sibili ntembo zithembayo hayi hayi siyahawule lapha koJimila
ye manje vele siphila ngani nxa kunjalo Hlumo.
Abanye nje bayakhwela besiye egubini sathi sawona umviyo lani uthanjiswe uthi wathatha vele ukhetha phese abantu sibe nje bezibaze ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga. So impilo hayi vele inzima kakhulu mthembe sithembayo.
Ye singathi-ke abatsha bangaphi khathesi basikhonapho kumbe bayigoli kumbe abasayile egoli kumbe eBotswana?
Wathola nje ezitolo emakareni edawei utshaba lokuthiwa yintengo leyo kodwa abatholi siyazabo bayahamba egoli but uzuze uzonisiyaaodala ukuthi bengaye egoli le mpenzi yakhona kayiseko ufika ngale sebephengo sebephishiliwe sokuyilokhu lalokhuyana sezama ukuziphilisa hayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholothola inzima sizivele kayithambanga.
Ye khuluma labantu ekugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu?
Ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise ngazelezizingadi izaphosa sinala ama-10 randi wanawo nje esiwatholayo lokunye nje okuninginengi lozulu nje jikelele mina ngifukuzele ukuthi hhayi abantu abazibonele vele nje bezifandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayeuthi eduzane abantu vele nje bazingena nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akuna ndlela vele ongaphila ngayo baba mthembo lapho elokuzeni etholotho vele kunzima sibili kunzima sibili vele hhayi avele akubambeki ulutho sibili ngigukuzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze ama-cooperative bebelima nje besithengisela nje awo amatamatisi imbidana leyo abanje akunye likwazane ukuthi bedingana leyenziyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha ebini lokuthi nje kuyokuziwa yona mbonani yikho nje okungaziwa ukuthi abantu bephile angibonge kunikezwa sibili leli thuba ukuthi nami ngitsho ngalolu daba.
Lo ngumnumzana Jeffrey Chuma, isakhamuzi seJimila eCholocho esabelweni seMathabeleland North, obekhuluma ecingweni loGibbs Dube oweStudio 7. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sikhangela abatsha baseZimbabwe abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe ngemva kokhetho lwenyanga edluleyo ekaNcwabakazi. singake hlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphatha intambo ele cabinet. Abesifazana abakubulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.